A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, August the 10th, 2017. Welcome to the Women's Segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the role that women are playing in the country's political landscape. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And the Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 13860 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe.
Linga koshango lesine kolape esihluza khona bo mama city asihluzeni bo mama. We're also on the internet. You can find us at www.voazimbabwe.com loba ku www.voashona.com loba njalo ku www.voaindebele.com.
Welcome. If you're just joining us, for those that are already here with us, welcome again. Today on the Women's Roundtable, we are looking at the role women play in the country's political landscape. What are your views on the issue?
And Mara, Zimbabwe's First Lady, Amai Grace Mugabe, has lately been very vocal in calling for the president to name a successor, prompting discussion of what role she is playing in the political landscape of the country. Speaking at a ZANU-PF Women's League conference and youth rally recently, she repeated her call for the president to name a successor, a subject that has been, in the past, been off the table.
Yes, PJ, and the country currently has a few women-led opposition political parties, which include the National People's Party, led by former Deputy Vice President Joyce Mujuru, which actually held its convention yesterday, where Mrs. Mujuru was named as the leader of NNP.
Mm-hmm. And women constitute a third of the country's lawmakers in parliament, with calls for an increase in this number as the country goes into presidential polls next year. And let's take a listen at a report done by our reporter Thomas Chiripasi on the launch of the National People's Party yesterday.
Nengo dzebato reNational People's Party dzabva kumatunhu ose enyika nhasi dzaungana paCity Sports Center muHarare padzapinda mumusangano weCongress yekutanga yebato iri kubva parakavambwa. Vashaura pamusangano uyu, uyo wavasarudzwa kuve mutungamiriri weNPP kwemakore mashanu ari kutevera, Amai Mujuru vati zvakakosha kuti mapato anopikisana neZANU-PF abatane ose oita chirwirangwe musarudzo dzegore rinouya. Mashoko amai Mujuru aya anoyo apo vaimbove mutungamiriri wehurumende muhurumende mubatanidzwa vaMorgan Tsvangirai vakabatana nemamwe mapato matanhatu mukupera kwesvondo vakaumba mubatanidzwa wemapato uri kudaidzwa kuti MDC Alliance. Vachipa mashoko avo ekukorokotedza amai Mujuru nekuita Congress yavo kekutanga, vatsvangirai vati havasi kuona chikonzero chinoita kuti vasabatane namai Mujuru, vachiti zvinangwa zvemapato avo zvakafanana.
If we are agreed, this is the direction we are going to face as a country. Why don't we put these efforts together? Last weekend, but one, we launched the MDC Alliance as a coalition of agreed parties. We said at the time
13.
We believe in the Big Ten.
We
believe in the unity of Zimbabwe. And that 2018 is the only opportunity for the democratic opposition in this country to win power and
transfer.
NPP is not our enemy.
The NPP Associate to
ZANU is our enemy. Let me say, Wataka Watunga Mini and Zira, Hati Anotor and Zira. We hope as we move towards ensuring that we have a democratic direction in this country. I want to state before your convention, the MDCT and the MDC Alliance are elite. Even if the discussions are not conclusive at the moment, that unity is work in progress. And I hope that we can all look forward to a new Zimbabwe and a new beginning. Zimbabwe woye! Zimbabwe woye!
Izvi zvatsinirwa nemutauriri wavo vaLuke Tamborinyoka.
Vatangirai vataura kuti vauya pano sasahwira vachitivo NPP haisiri yatikurwisana nayo mune zvematongerwo enyika muno muZimbabwe, asi kuti NPP ichitisahwira wedu. Vativo pane kutaurirana, pane hurukuro dziri kuitika neNPP, vakati vari kutarisana kuti hurukuro idzi dzichapera manje manje. Vataurayiwo zvakare vakati urongwa hwematongerwo enyika hwataurwa naDr Mujuru hauna kunyanya kusiyana neurongwa hwatinoda kuti nyika itongwe nawo isive kuMDC. Vakapedzisira vachiti aiwa makorokoto, tinofunga kuti patiri kuenda kuna 2018 tichabatana, vana veZimbabwe vachafara, tichava nekuita kandidati imwe chete nomubatanzwa mumwe chete nekushanda pamwe chete kuti tibvise ZANUPF pachigaro. Vakativo muvengi wedu tese iZANUPF, ndeyatikurwira kuti tibvise pachigaro.
Zvichakadai, amai Mujuru vati bato ravo richashanda zvakasimba kuedza kuvandutsa upfumi hwenyika, kuona kuti mitemo yenyika yatevedzerwa, vechidiki vawana mabasa, uye kuti Zimbabwe idzokere mugungano reCommonwealth. Vatiwo kana vakapinda mumasimba sebato, vachaona kuti vose vakaendesa upfumi hwenyika kunze kwenyika wadzoswa pasina anosungwa. Vakati zvakare chirongwa chekugoverwa kwakaitwa veruzhinji minda hachisi kuzodzoserwa kumashure.
Hatidzorere minda, asi kuti tichagadziridza kune vane minda kuti ivape pundutso. The consequence, the sequence of correcting the agrarian mess will be audit, rationalize, compensate, title, and capacitate. No one will be kicked out of their farm.
Zvichakadaro, vataura vakamirira bato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa navatendai Biti, uye vari sachigaro webato iri, amai Lucia Mativenga, vati vafara zvikuru kuti NPP yasarudza mudzimai kuti atungamirire bato iri. Vakakumikidza madzimai kuti abude neuwandu hwavo kuti anonyoresa kuvhota mutsarudzo dzegore rinouya. Kongiresi yeNPP yatambirawo bumbiro remitemo richange richisunga nhengo dzebato iri. Nhengo dzapinda mumutsangano wekongiresi iyi dzapawo masimba akawanda kuna amai Mujuru ekuita zvinhu zvavanoona kuti zvinoendesera mberi zvido zvebato ravo pamwe neveruzhinji munyika. VaJohn Mvundura pamwe navaSamuel Pepa Nkomo ndivo vasarudzwa kuve vatevedzeri vaamai Mujuru, kuchitiwo vaGift Nyandoro vasarudzwa kuva munyori mukuru mubato iri. Amai Marini Chombo ndivo vasarudzwa kuve sachigaro weboka remadzimai, uye vaLloyd Masia ndivo vasarudzwa kuve mutungamiri weboka revechidiki muNPP. Mushure mekusarudzwa kuti vatungamirire bato iri kwemakore mashanu ari kutevera, amai Mujuru vabva vadoma nhengo dzekomiti yepamusoro mubato ravo dzeNational Executive Committee. Vamwe vatunga miri ve mamwe mapato vanga vari kupa Congress ye NPP iyi avo vakakokwa vanga vachisanganisira mutunga miri webato rezapu vadhumiso Dabengwa mutunga miri webato retransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume mutunga miri webato rezunde vaFarai Mbira pamwe nemutunga miri webato redare vaGilbert Dzikiti. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
That there was a report from our reporter Thomas Chiripasi, who filed from Harare yesterday speaking about the launch of the National People's Party. PJ.
Yeah, lapho ke bese sizwa intatheli zindaba yethu ye Studio 7 uThomas Chiripasi ngodaba lokusungulwa kumbe ubekwa emthethweni kukankosikazi Joyce Mujuru ukuba umkhokheli we National People's Party. Sesingene ke uhlelo lwethu kulabo abasanda kusixhuma kwamanje, siyalamukela ngenjabulo enkulu kuhlelo asihluzeni bomama. Lapho ke esihluza indaba eziphathelane labesifazana, izandihluphe, izangikhathaze, indubo, inhlupho kumbe ukuphumelela kwabo omama ezigabeni ezehlukeneyo zempilo. Kodwa ke namhlanje sigxile ukuthini abesifazane sebedlale indima bani njalo kuhambo lwabo lolu olokuthi labo bangene ezikhundleni zobukhokheli ikakhulu ezombusazwe. Sibonile ke izolo lapha unkosikazi Joyce Mujuru ekhethwa ku-convention yabo yakuqala, ikhethwa ukuba khokhele ibandla lakhe ele-NPP. Kulaba sifazana abambalwa sibili abasebekhokhela amabandla ehlukeneyo ezombusazwe, kulabo Chikasha, kulabo Nyababra Nyakomo, kulabo abakhona ke ezikhundleni zobukhokheli uVice President we-MTCT unkosazana Kuthokozani Khuphi, kulabo Priscilla Misairambi Mshonga abakhona labo ebandleni le-MTC ekhokhelwa umnumzana Washman Ncube, bakhona abambalwa sibili oPorina Jagwanyanya esilethemba lokuba uzaba khona ehlelweni lethu lwalamhlanje. Omama unkosikazi Lucia Mathibenga ngabantu ngabadala laba asebegxile kwezombusazwe, kodwa ke inani labo edaleni lephalamende likhanya lililutshwana okunye phakathi kokuthathu esingathi ingxenye ngamashumi amathathu ekhulwini, i-30%. Ikho-ke i-SADC protocol ithi yona kumele babe yi-51% ngoba vele bona abesifazane emazweni wonke womhlaba nje yibo abalenani eliphezulu ukwedlula abantu besilisa. Kodwa uzafumana ukuthi lapha ezikhundleni zobukhokheli uvame ukwanda abesilisa. Yiyo indaba esifuna ukuthi siyixoxe ngayo, ukuthi ke labo ababe bephumelele ukuthi bangene ezikhundleni zona lezi but banale nhlupho eziningi ezokuthi bona abesifazane ngokwabo babe belwisana kumbe njalo besetshenziswa ngabanye abesilisa ukusilisanisa thina abesifazane. Asizweni ke unkosikazi esinathi ekhuluma lapha, yena ke ngowebandla le-NPP ekhuluma ngesehlakalo sokwenzakele kunkosazana Thokozani Khuphi.
Mina ibizo lami ngu-Esnat Bulayani ku-National. Lapha namhlanje ngizokhuluma ngendaba kaThokozani Khuphi. Indaba kaThokozani Khuphi ibingafanelanga vele ukuthi ibe njalo. Isikhathi sonke siyananzelela ukuthi nxa umuntu wesifazane sefika ukuthi ebuse, abantu laba abangamadoda esabavotela for 37 years bengayenzi lutho, uzezwa kuthiwa umfazi usetshayiwe. Yikho khona lokho thina esingakufuniyo ngokuba kuyenzakala kuwo wonke umama okumbangazwe. So bomama lamankazana la amancane kumele ukuthi sonke sikubone konoku ukuthi ukuthi ukubandla liphi asikho esingakulokuza. Nxa ungumama ungumama and omama kathesi kumele ukuthi sonke sibambane. because ungathinta umama sihlehle bekwase usuthinta imbokodo sesisukumile sikuzwile konke lokhu kuyayenzakala ukuthi uzwa kuthiwa ileader umuntu esiyabe simkhangelele uzwe kuthiwa uchaya umfazi uzwe kuthiwa namhla sokuthunywa abantu ukuthi bezomchaya into ekamakhuphe le vele thina ayisithabise ebandleni le-National People's Party because owethu layo ileader yethu ngumama so asingeke sakuvumela and sithi no to violence, no to abuse kungayenzakali kubomama so bomama ngiyalikhuthaza ukuthi sonke asibuthaneni asibuthaneni silwe sibambeni asilandaba ukuthi umuntu ungumama ungumhlobo bani uyini as long kuphela engumama asisekelaneni obomama isikhathi vele sokuthi omama bebelabo bezivuse sesifikile sibanikile abantu laba sabanika 37 years but kathe sesinga omama kade sibakhangile yibo bona labo makhuphe namhla asebethunyelwa abantu abavela eHarare kathe vele iyouth bani nxa iyouth kuthiwa ikuprovince kodwa izotshaya uVP iyabithunywe ngubani kukhona ukutshaya amanzi umakhuphe usencindezelwe kakhulu sikukhangele thina bomama ngibona silabanye bomama abasekela ukuncindezelwa kwakhe thina ebandleni le-National People's Party sesikuvume lokho asilandaba ukuthi ku-MDCT umakhuphe umele ukuba kwazi ukuthi thina sikhona omama siyamsekela as long of the ngokobulawayo.
Yeah, they that was Mrs. Esna Tivalayani of the National People's Party. Mm-hmm. She was talking about the incident that happened over the weekend targeted at Nkosazana Thokozani Khuphe. And she also was elected as the national chairperson of the National People's Party.
Very good news there. We have some high powering women.
Yeah.
And you know that we had that conversation earlier on where people were saying that sometimes women don't support women.
Each other,
so
yeah.
This is good to hear somebody coming out there and speaking on behalf of Honorable Thokozani Khuphe.
And she's from another different party altogether.
Yeah.
Yeah.
Anyway, kune avo vari kupinda muchirongwa parizvino nhasi tiri kutarisa mabasa ari kuitwa nemadzimai panyaya dzezvematongerwo enyika kuti zvii chaizvo zviri kuitika tinotarisa sekutaura kwatamboita kuti tiri kuona mazuva ano emudzimai wemutungamiri wenyika amai Dr. Grace Mugabe vari kubuda vachitaura ivo vachikuchidzira murume wavo kuti aiwa chitaurai achakutsivai kunyangwa hazvo munguva yapfuura zviri zvinhu zvanga zvisingataurike saka vazhinji vari kubvunza kuti chii chasanduka uyezve Dr. Amai vane masimba akawanda sei ekuti vauye vachitaura zvakadai ndo zvimwe zvatiri kutarisa tiri kutarisazve kuti pane mapato akawanda pari zvino anopikisa ari kutungamirwa nemadzimai tinoona nezuro bato reNational People's Party rakagadza iro amai Dr. Joyce Mujuru kuti vange ivo vari mutungamiri webasa iri webato iri uyezve tinoona pana Marceline Makasha Chikasha muzvare Marceline Chikasha vanezve namuzvare Barbara Nyagomo vamoi vava vane mapato avo anopikisa uyezve sekutaura kwatatiri kuita pana amai Thokozani Khuphe vatinoona isu vanova mumwe wemutevedzeri wemutungamiri weMDCT ndozvimwe zvatiri kutarisa nhasi kuti madzimai ari kuita mabasa api panyaya iyoyi yezvematongerwo enyika uyezve kuti sei zvii zvavari kuunza pakuitira kuti nyaya iyi iwanikwewo ichizotaurwa mune ramangwana tichitarisa kuti gore rinouya 2018 tichaona kuine sarudzo yemutungamiri wenyika saka madzimai ari kuenda here kunotora ivo zvigaro zvepamusoro kuti vagowanikwawo vari vadare kana makanzuru kana kumwewo nzvimbo mumapati avo PJ.
Yeah. Sesive sahlale saba lethuba elihle lokuba lomunye umlaleli wethu onguye ozasiphathisa kakhulu uhlelo lwethu lalamhlanje ngithe ngimthinta ngocingo wahle wathi ngikhona khona apho pamamonya ipapho ndiri kudawo siyabamukela noZip.
Ngiyabonga.
Uyaluzwa udaba olusegudwini lolo.
Ngiyaluzwa ukuthi abalwa ngikhona lungani lunjani kuba nzima nxa sesikhangela ukuthi kahle kahle sizakuhambisa njani nxa sibafaka ezikuleni ohamba.
Yeah. Yiphi yiziphi inkinga ezikhona?
Okay. mina ngiyindlela engibona ngakhona mina kwanginzime lokho kokuqala ukuthi ngikhethe bandla lepolitiki engalijoyina. Ungayisikho ukuthi anginasifiso kodwa kuyukuthi umuntu wesifazane engena kwezombangazo and khangela ukuthi mina ngosakhulazeke sezinto zokuthi whether any party angizizwa lokungamasocial abuses in that party. Kukhuluma abafazi sisithi hayi basayile ye abantu bakhuluma baswele umjuru ngifuna ukukhanyela ukuthi from 1980 ngiyenzi wafunza kuminisho ayise khona
ye hamba hamba mimi kancane ngoba ucingo lwakho soluyalukhatha.
Okay.
PJ, I think we can take our next guest while we try and get a better network. We have Honorable Lynette Karenyu on the line. Makadi enyu.
Ndiripo makadini.
Aiwa, na safari takuwa naini. Kuti tinoe garatie za namba zenyu. Dzisinga fambe shakanaka. Mombo kwa sava tereri uyeje. Muchitita ura kuti murive bato ripi uyeje. Kuti makabata chigaro chipi.
Ndiriwe bato re Movement for Democratic Change rinotungamirwa na Dr. Morgan Richard Tsvangirai. Ndiri chairperson wemadzimai Zimbabwe yose.
Aiwa zvakatonaka nekuti tiri kunyatsonzwa kuti munoona sei mabasa ari kuitwa nemadzimai munyaya idzodzi dzematongerwo enyika. Vari kuremekedzwa here mabasa avari kuita?
Mubato redu madzimai vari kuremekedzwa zvakakwana mubasa redu ratinoita. Nekuti basa redu ratinoita semadzimai tiri kuita zvakanaka. Uyewo kana paine anenge aine kuziva kuripo pakuti tiwane madzimai akawanda kuti vauye kumusangano wedu, tinomupa mukana waizvozvo. Uyewo semadzimai AMDC inotungamirwa nababa mukana tinowana, nekuti ndosaka padare guru redu restanding committee tina deputy president wechidzimai, tina treasurer general wechidzimai, tina deputy secretary general wechidzimai. Zvoreva izvo kuti madzimai arimo mudare iroro rinogara varume.
Mungati imizvi minga mpinye zvamunoona zvichitarisana nemadzimai ndezvipi? Takatarisa nyanya munyaya idzodzi dzematongerwo enyika, tinoona kuti madzimai ndiwo anowanikwa achienda kumarali, ndiwo anowanikwa achiimba vachitamba pamarali. Asi kana makuzotarisa pane aya atingati mabasa epamusoro, tinozoona madzimai aamashoma. Sei zvichidaro?
Zvinosiyana nekuti mabasa acho ndeapi. Asi mubato redu reMovement for Democratic Change rinotungamirwa nababa vatsvangirai, munhu kana aine chinzvimbo chaari kuda, mungava muprovinsi, mungava mudistrict, mungava muward, mungava munational level chaimo, munhu anopiwa kodzero yekuti kana uchida kukwikwidza kuita treasurer general, unokwikwidza. Vanhu vanokuda vanokusarudza, uye madzimai achikusarudzawo zvakare. Ende pose patinoona isu semadzimai machallenges atingatowana angava machallenges ekuti madzimai pose pavanobuda like izvozvi kuti vaakufamba kuti vanoda kunoita madoti dho kunotsvaga support, vanenge vaakuvictimizwa nebato riri kutonga, vanenge vaakuvictimizwa nemapurisa, vanenge vari kuvictimizwa neavo vari kubato rezanupiri, zvekuti madzimai mazhinji anenge aakutya kuti chero kana vaine zvimwe zvavanodawo kuuya kuita basa mubato, vamwe vanenge vaakutya nekuti political violence inenge yauya kunyanya kumadzimai munguva iyoyo, nekuti pavanenge vachifamba vanenge vachida kunge vakachengetedzwa. Saka pari zvino muonere wangu semadzimai kuchitidzirwa kunenge kuri kune mamwe mapato, kwete kune isu kwatiri kwatinenge tichifamba.
Asika vamwe vanoti madzimai hamuwanikwe muchibatana. Munotoona madzimai achitobatana kuti ngatibatanei, tiitire kuti vanhingi. munhu wechirume awanikwe iye achigadzwa pane zvimwe zvinzvimbo asi ukati mimi voterai vari madzimai vazhinji vari kuti madzimai asi kubatana pakamira sei ipapo
mukurarama kwatakaita kana mukukudzwa kwatakaita kauta yedu nekuwana ruzivo kwatakaita tichirarama mukurire wedu mabackgrounds edu anosiyana-siyana saka zvinoda kazhinji tandataura sekuti tinodawo empowerment pachezvedu kuti tidzidziswe kuti chinonzi leadership chacho chii chinobonzi kutungamira uyewo vazhinji vanenge vangori nekakutya kaya kamwe kandataura kuti kuda vamwe vangatya kupinda mune zvematongerwo enyika kana kuti vamwe vanenge vachitya kutomira chaiko chero dai kuri kuti chero kusvondo kudzichechi chaiko chaiko unotoona umwe asingakwanisi kunzi pakanzi tinoda treasurer wechechi mumwe wofungidzira kuti treasurer wechechi akaita murume zvinofamba saka ingori culture yatakarerwa nayo kwakukanganwa kuti tizive kuti aiwa pane izvozvo tinokwanisawo kumira saka dzimwe nguva unoona patinorarama ndo panozonzi paya madzimai havasi kupanana rutsigiro madzimai havasi kupanana rutsigiro kangori kanhu katakarerwa nako kekuti dzimwe nguva pachezvako iwe unozvidzikisira zvotoda kuti tinge tiine ruzivo tobviswa fear of the known iya tobviswawo touyawo kana kuine vanoda kuenda kuchikoro vokwanisa kuramba vachidaro vamwe vachikwidziridzwa vamwe vachidaro tikangodaro semadzimai wedza kumachechi wedza kuma civic society tingazowana tichikurudzirana mune any position yatinenge tichikwanisa kuti kana dai muri muchechi zvichinzi toda treasurer unomira kana dai kuri kuti kuwadhi wanzi toda chairperson unomira kana dai kuri kunzi kuprovinsi kwanzi unoda secretary unokwanisa kumira saka zvinongoda chete kuti tiwane kubatsirwa nekuramba tichisimudzirwawo kuti kana paine panoita kuti mwanasikana akure wedza kuchikoro wedza ndekupi kuti iwo vana vedu pavanodzidza zvirambe zviri mavare kuti
Aiwa, PJ, a very, you know, important contribution there from the MDC Chairperson for Women, Mrs. Lynette Karenye. She was just saying that, you know, there is a lot of education that needs to be done because we are coming from a patriarchal background. So women, I asked her that question that we were talking about earlier on, that why is it that women seem not to support each other?
Yeah,
so she was just coming back and saying, no, it's because some of the time people are not aware. They need that awareness, that patriarchy, we have to move away from that, that women can also do it. Because I know just now, I think we had invited Advocate Fazai Mahere, and, you know, I was trying her phone earlier on, but I couldn't get through, but I understand we got through to her, but I'm not sure if she'll be coming on the show, but these are some of the issues that we face as women that, you know, when you're trying to reach out to other women that are in politics especially, it's very difficult because you have to go the extra length. So my call today, if there are women out there who are in politics, please make yourself accessible so that we can reach you and then women can hear what you're trying to say. You know, you can inspire other women.
Yes.
PJ.
Yeah. And even not only in politics, we seem to have a problem with women in general. Just trying to reach out to them, to talk to them over the phone, having an interview over something that is not, sometimes it's not even controversial. It's not even politics. It's about even health, social issues, business minded. But we seem to be having a block.
Yes, I think maybe that's what we need right now to kind of unblock. But let's welcome some of the people that are live streaming with us. We have Courage Mutobaya arikuti watching mukoma Courage andisikuzo kuti murikuona muri kupi saka munogona kunyora kuti murikuona muri kupi uyezve kana muri kuda kupinda pachirongwa nyorai ndirikuverenga kubva pa Facebook page yedu ye VOA Shona tina Eustace Kayemba arikuti aiwa arikutaurawo zvake zvaarikuda Edson Tinashe Madziwanzira arikuti watching andisikuzo kuti mukoma Edson varikuona vari kupi Hanzi, okay, zvamuri kutaura zvakanaka, but now we want jobs and medicine. Kozo ya Edson Tinashe zvakare. We want jobs, stable currency, medicine in hospital and rule of law. Brian Madondo, tukukuona, you are watching with us. Evangelista Emmanuel Mugwindi, who is our avid follower, vano garavari pano, pavio eisho na tino kuchinga midza. Ivaru kuti makadi ipano, ayo watiri wadi nastiri kukurukura ni mabasa arukuitwa ni mazimai munyaya zeje matonge rwe nyika. Maposa Swazim, arukuti I'm from Zimbabwe, Partnership for Prosperity. It's a political party which gives 60% women representation in all forums. Tinokutenda iva maposa, dai manyora namba zenyu kana mukanyora namba dzemwe mudzimai watingataure naye kuti apinde pachirongwa. Webatorenyu nokuti isusuwo futi tinopa equal opportunity kumadzimai ese ari kumapato akasiyana siyana. Emilda Chie Chings ari kuti I feel like some isu madzimai tinodzikisirana chaizvo. Aiwa, ndo zviri kutaura vakawanda tanzwapo. Vamwe vari kutaura kuti chokwadi tinodzikisirana semadzimai asi zviri kudiwa pari zvino ndezvekuti takatarisa sarudzo dza 2018 tiwanikwe madzimai awanikwe iwo achiendawo pamberi achiratidzawo kuti vanozvigona uye kuti vanokwanisa kuita zvavanokwanisa munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika. PJ.
Yeah. Sesilomlalele ecingweni Mandle Nkosi Nkomo kunjani baba?
Niyaphila mama linjani?
Mm.
Niyabonga ithuba saribonani balaleli.
Yeah.
Mina ngokubona kwami omama I think they are the bridge now.
Mm-hmm.
And mangithi ngiyakhangela silabo labo mama powerful ladies bakhona lapha omakhuphi obhabha othi what was labo mama uthulo umjulu bonke labo mama if bengahlangana bona I think they are the bridge omama because okokuqala ngabantu abahambu abazehlisayo and bengaletha ukuthula elizweni obaba sometimes we are fully ngolimo njalo sidondaka yikho kusiba be-violence kuzinga kakhulu ngithi futhi baba.
Yeah.
And mangithi nginanzelela kuye futhi epowerful lady futhi kuyena le group yabo mama umama lo uJoyce Njulu. Mangithi ngiyakhangela usevile for 10 years engu vice president of course ube kuzano esingayithandiyo. But in politics akumelanga sibe le permanent MM because we definitely need ama qualities akhe nalana when facing iZANU-PF etole support yana babanye mama second win and the thing that thing obaba we support omama because abantwana mabe le problem bakhalela kumama kathesi masingahamba emaklinika akula mithi akulani most affected people ngomama babe siyabeleka mayizinto zishoda ngiyayibona indaba yakhona.
Yeah.
And singakhangela futhi mangikhangela nje ngikhangele nje na yena njengaye umama umjuru walwa into i-revolutionaries kusho ukuthi amasosha amapolisa wonke ama-armed forces ngama hidden supporters angamsupporta engathola abantu omama bemsupporti kuyakwenza sibe le-culture elizwe etshiyeneyo but obaba ungakhangela nje i-violence yokugidiniswana this and that angazi but omama they must unite.
Yeah.
Ayikho into okumele bayehlukanise nje abomama yibo ba-abhuza ama-abhuza kule women abuse i-men abuse ayikho ngoba sithaya kancane thina sithaya ngendololwane kuphela but kakhulu kakhulu umama uyachaya even ezithele uyachaya yabona so if at the time uma kulo mbuso owe-dictatorship okamgayo ma singathola umbuso ozaba so peaceful and sibe kwazi ukuthi we did not inherit the hate speech la mgabe ungakhangela nje ma angezwa umama ekhuluma i hate speech ma abalamandla but okwabo they want peace.
Yeah. Wena utete ma Nkomo
ma
ndutete yini uchadile unkosikazi ukhona
uchadile unkosikazi laye ngilaye.
Yeah, ukhona khona pheduze la yapha umbono wakhe.
Alright.
Yeah.
But I wish you all come back, Uncle Sir. Hello.
Hello.
Hello. Hey, Linjan Mama. Uncle Sir, how's it going?
Yeah.
Hmm. Uyayizwa indaba esegudwini lokho esitheta lapho ukuthi yena nasifuna abesifazane ngoba luhlelo lwabesifazane lolu kodwa ke wena uqhubekeze ubaba phambili sifuna lawo ube phambili
hayi ngithomama bebe phambili ngoba yibo abahlukumezwayo
ye wena ke uyakuthakazelela lawo ukuthi ungene esikhundleni nanku ubaba uyakusekela
yeah.
Hayi sibongile kakhulu baba lo mama Nkomo.
Hayi lakhe siyabonga.
Ulongile. Nozipho lokhu khona ecingweni.
PJ, maybe before we go to Nozipho, let's just talk about the number of women in parliament, like we had said earlier on. You rightfully said it's a third in Zimbabwe, but there is Rwanda, which actually has the, you know, in Africa, I think, has the highest number of women in parliament, in their own parliament. So we remember we went to a function at the Africa ambassador to the African Union's house. And we met with the ambassador, you know, to the U.S. from Rwanda. Let's take a listen to that conversation we had with her about the role of women and also what it's like in Rwanda, how they have more women.
This is Marvelous Mhlanga Nyahuye here at Africa House, at Ambassador Chihombori's house in McLean, and I have right here with me the ambassador of Rwanda. Tell us your name and, you know, so we can get to know each other.
My name is Mathilde Mukantabana, and I'm ambassador of Rwanda to the United States. And, yeah.
As we were saying earlier on, we actually have a women's program, and we've had Rwanda really being praised for having so many women in parliament. Tell us a little bit about that.
You know, Rwanda... Yeah, we you know we have the highest representation of women in the parliament, and even 64%. So we are the highest in the world, as a matter of fact. But it's not just that. That's the visible image, but it's also the whole empowerment of women in Rwanda, because we truly believe that women are full participants in our country rebirth. We can't talk about any progress that you've heard about Rwanda without talking about the transforming influence of women participating at all levels, whether we are talking about national politics, we are talking about villages, we are talking about any place, you know, business and so on and so forth. So it takes incredible foresight, it takes incredible leadership to understand that women are human beings, and that should be part of the whole reconstruction or building of a country. So for them, we take it very seriously when we say women and their rights are human rights. They should be preserved and they should be promoted in the country.
What can countries like Zimbabwe learn from Rwanda? We are looking at an election that's coming up in 2018, and some of the political parties, both the ruling party and opposition party, and women's rights movement have been urging women to get into politics and to also demand for those places in, like, you know, the parliament and government. What's your take? What can they learn from what you have done?
What we have done is that, number one, if you look from a political standpoint, our women were always included in all the programs. Our government has included women from the moment before they even came to government in the country development. So for us, and it's not about just women. For us, the people are the center. They are the center of everything. Empowerment of our people and agency, to give the women agency, to give all the people, whether they are in villages, agency, is part of what made Rwanda what it has become. So it means that you have to account for each and everyone. Each and everyone. It means we are talking about our youth that are, you know, a big entity in the country. We are talking about our women who, because Rwanda is the narrative of ascent, a positive narrative, but there was a time we had a very bad history. And during that bad history, all these people were able to expand themselves to get out of their limitations, whether they were cultural limitations, to pretty much dust off and to start building a country. And all the people were participants, including women. And so the empowerment of women was both on that kind of leadership, understanding that you couldn't really develop our country by ignoring a large majority of its population, but also women taking their role very seriously, mending the fabric of a destroyed nation, and trying to create a society that you can really dream of today. Yeah.
So you're urging women in Zimbabwe to learn from some of the challenges that Rwandan women also saw.
Yeah, absolutely. I truly believe that no one will give you the right. People can give you rights, but you have to be able and be ready to seize those rights. It means that you have to prepare for it. It doesn't have to be confrontational. It's a participation in each of the facets of our society, in being present at the table when negotiations are done. It's being able to present some kind of different even concepts that can help, because women can think differently in many different situations. And I think what you find that is very vibrant in Rwandan society is that when you talk about our empowerment, it's not just figureheads. These are women who have shaped the narrative of the country, who are able to say, we are going to tackle on family violence, gender-based violence, we are going to tackle on poverty, because the majority of the women are the ones who bear the whole brunt of poverty in villages. And these are women who are also pushing their sphere. But we are lucky because our leadership, you know, our president was elected as one of the, he was given an award for being a he for she president, for gender equity. He wanted to do that. It's in the program. It's within the legal framework. And the rest is about also the culture changing to accommodate what is already there. So we put in laws where women should be. So, for instance, I give you an example. There was a time when we changed our constitution, we said at least 30% of women have to be in all positions of power.
PJ, there, very enlightening discussion there that I had earlier on with the ambassador of Rwanda to Zimbabwe, where she's just sharing on what is happening in her country.
Over 64%
of women,
legislators
in their parliament.
Yeah, and she's urging women that you shouldn't just sit on your, just demand it, claim it.
Yeah.
Yeah. As usaze khona icingweni Nozibo. Hello.
I can hear that there's someone, but the line doesn't seem to be
very good. So bad, but she has written on Facebook wathi ngamukele esilabo ku Facebook lapha ba streamer lati Busani Malovantini, Anastasia Ndlovu, Sihle BB. Patu Chiezo Wacha, Omega Chiezo, bakhona bonke and joined. Unozipho laye khona lapho usecingweni ngapha uphethe njalo uya streamer lati ku live streaming ye Facebook. Uthi yena future Thuba Ndlovu lalela lawe khona lapho. Usihle uthi yena kuyabongeka ukuzwa omama besekelana despite ama party lines. Ukhuluma ngomama lwana unkosikazi Isinathi Balayani ongu national chairperson we National People's Party NNP. Eti well done speaker. Philip Swanda ukona, unosizo Mliliwa Ncube ukona, uKoshas Mliliwa Ncube uthi yena bomama kuhle lokho elikwenzayo ukubambana yikho okungenza ilizwe livuke ngoba lina umhlelo liyawazi. Eva Joyce, EJ Win, ukhona layo joined, Teresa Langwa ujoined, usihle uyaphenduka njalo uthi yena vanoti nekurohwa kwamathokozani kuphi. Gertrude Tasarira, Emmanuel Hlabangane, Anastasia Ndlovu watching live from Bulawayo. Sukumoyo Mackenzie joined uthi yena sisonke, but uGrace Mgabe is not a good role model. We're not given much room. Big up to Vimbai. Nyabona ukhuluma ngovimbayi Mushaburi elisiloke simzama la ecingweni ukuthi abuye kuhlelo. Unozipho Zipho Moyo uthi yena the struggle is women are receptive than proactive in setting the agenda. Women need to build their own manifesto that would bring out their issues. This would guide terms of reference for anyone taking leadership role. Question is, should women support other women because there are just women? E.g., the comment from Sukumoyo Mackenzie, who believes that the first lady is not a role model. Rudor Wizi joined. Sukumoyo Mackenzie said, I agree with you, but what makes me say that is her recent rants and more when addressing Mujuru. How then can women be respected enough to be leaders?
Very interesting contribution.
Nosizo says women's rights matters. Sandra Guja joined. Please invite your friends so that we can watch together, we can live stream together and contribute to this conversation.
Yes, like we were saying earlier on, we are really pushing for women to be more vocal. Like what we heard there from the ambassador to the U.S. of Rwanda, she said, you need to grab the opportunity and not to wait for it. And msamirire kuti zviuye kwamuri, hapana munhu anomboya achiti o masimba. Asi wewe kana waona kuti apa ndiro kwanisa kuzviita. Enda mberi uita semudzimai. Ndiri kuona apa tinasisi Linda Masarira. Enda mbege ndiri kuvatsvaga. Sivari kunyora apa pa VOA Facebook page yeshona kuti powerful. Tatiri kukutsvaga nekuti ndimi mumwe weavo madzimai vechidiki vari munyaya idzodzi dzezvematongerwo enyika. Uyezve tiri kuona kuti makati imi makupinda muchange muri kuenda kunokwikwidza semudare navimba ishe Mushamburi. Ndambotaura naye pa WhatsApp achitaura iye kuti ashayikirwa nehama yake saka achaedza kana foni yake iri kuita kuti auye pachirongwa asi pari zvino ari kurufu nematambudziko uyezve Honorable Mpariwa Paulina Mpariwa Gwanyanya ndataura navozve vachitaurazve kuti vari kurufu pari zvino saka nematambudziko kwamuri ndataura futi PJ na amai Monica Mutsvangwa vanova ivo vanotungamira vadare vemuparamende madzimai vanga vari kutaura kuti ivo shuwiro yavo ndeye kuti kuite 50-50 representation nekuti vari kutaura kuti mubumbiro idzva ndo zviri kudiwa izvozvo asi pari zvino havasati vasvika ipapo vanga vari kuti ivo
njalo lenkutazo yesadak ichoyo nakuti nanana ene njalo ama ohulumende vamazwe awesadak valovelana isivumelwano sona leso sokuti umele omama vaphakanyise bedlule isilinganiso se 50% zona leso.
Ende mai Mutsvangwa ndozve vanomirira iro bato resadak rauri kutaura PJ. Saka vanga vari kungokurudzira kuti aiwa nhasi handikwanisi kuya pachirongwa asi shuwiro yavo ivo semadzimai vari vadare muparamende ndeyekuti paitwe ipo 50-50 nekuti pari zvino tinoona kuti madzimai vachiri vashoma vari mudare irori reparamende uyezve vari kuti pachapindwa sarudzo madzimai onekwa iwo kana muchizvigona. Nekuti pana havunza ndaona pamama muri kuverenga zviri kutaura vanhu pandevele page kuti muri kungoti tivhote nemadzimai here kana kuti muri kuti madzimai anenge ari kuziva zvavari kuita. Saka ipapo panoda kunyatsotaurwa ipapo nekuti sekutaura kwataita pane vechidiki vari kupinda munyaya idzodzi dzematongerwo enyika tiri kuona advocate Fadzai Mahere I think tambovaedza tikanzwa kuti sekretari wava ate vanga vasiri kuziva kuti vari kuuya pachirongwa asi ndo zvimwe zvatiri kutaura kuti kana muri kuita mabasa ezvematongerwo enyika uyai muchitaura zvamuri kuita kune mamwe madzimai anenge akateerera nekuti sevana vemba inashe vanomboedza PJ vanenge vari padande mutande rana internet irori Facebook Twitter kupi ku WhatsApp saka ndo zvimwe zvatiri kutaura izvozvo kuti takatarisa sarudzo dziri kuuya madzimai ari kuita sei panyaya idzodzi dzematongerwo enyika.
Woti ntate umlaleli singakaqhubekeli phambili ngengxoxo yethu siyakunika ithuba imizuzu engaba ngembili kuphela mnumzana Oscar Hungwe. Siyakwamukela kuhlelo Oscar.
Hello.
Ye, kunjani baba?
Hello. Kunjani?
Ye. Ufuna ukusiphathisa ucingo lwakho?
Ya, uthokoza ukuthi bangene ezikhundleni but kumele bangene nemithi bangazangela ngokuthi ngumama. Siyajwayela ukusebenza lawo mama sebakwazi ukusebenza bona bangesabi nto abangeni
I've seen a lot of initiatives emanating from the women themselves, the She Votes, the ambassador to the Rwandese ambassador to the United States. She was saying their president is a he/she president.
That's the United Nations campaign to include more men actually in women's programs.
Yes,
but maybe before you go, we have Honorable Mpariwa Gwanyanya. Nukuta atitunda kugara nao pafoni shakanyanya. Rige itungo taura nao tozuzuka kwa uri PJ. Makadi Honorable.
Ninofara Makadi Mavilas.
Aiwa atiriwadi ne matambu ziko.
Hii aone kwa wediwe kwa kadiko Amerika.
Aiwa akuri wadi. Mainzwe ilimu dariro ya honorable. Imi ije ndimi muri deputy wa speaker wemu parliament panyaye zote mazimai. Muru kuona shaka mirasi panyaye kuti mazimai ari kuita jima tongerwe nyika. Shaka mirasi imu nyika. Uye jojijwa muru da kuona taka tarisa sa 2018.
Nino kwa kufara kunti maliko kapa na urwa iyo hii. The deputy chair of the Women's Parliamentary Caucus in Mudarere, Parliament of Zimbabwe, and the Honorable Monica Mchangwa, in Susu Techiga, Tema Zimai, Chirim Parliament, Chiribasho Majikurusa, Chiripa 129 Parishino, Padimai Arimdare Parliament, Asichushu Chedu Ndeche Kuti, Maonera Atimeta Ndeche Kuti, Murugu Siva Imi Kuti, Kanati Chiti Festi Pass the Post, Madimai varimdari reparamendi kwa mtana pikuti waka pinda kuma primary kutanga nitra wa mirume ni wanu kazi kuma constituent wava sarujwa wari kuma party kwa voka waka mirira. Sozo titi nechiga chia chaka pinda chesikiste chia chataka wana mu constitution ni chaka na kutibubira remtwe mo isharaka pinda wana 2018. Isuru kutiva nwa chizi mai vashoma na mparamendi. Asusha tagona kuita isuse Women's Parliamentary Caucus. Kutika na tichiti parliamentary caucus. Chirichika chino shanda chisina kumbo mira kuti leche bato ripi. Chino chika na hari munu kazi. Chiri munu kazi tese. Kuti chawana mumo chawana tose. Saka isuso takatanga kuita oani kuti chitaure ni ma vanhu vakazvimirira voga masangano emadzimai kuti vatipe unyanzvi hwekugona kutaura nhaurwa dzemuparamendi dzinoita dzinobata-bata vanhukadzi dzakawanda kusanganisira dzekuti vanhu vazive mitemo inobata mhuri yatinoti gender based violence iya tigozoya mafamily laws kuti michato mingani michato yakakoshera mai ndeipi tigozoyai kuprotekta pachild marriages kuti vana havafanirwa kuroorwa vari pazera risingafanirwe kunge vari mudzimba ndodzimwe nhaurwa dzatakakwanisa kuti tibate tichida kuti tikande chirauro chinoita kuti vanhu vanoona vanhu vari muparamende vari madzimai vanoziva kuti nhaurwa dziri kutaurwa idzodzo ndedzekuchengetedza mhuri ndedzekuchengetedza vana ndedzekuchengetedza nyika sozobva zvakare itakaita yatinoti kuenda kumativi mamwe yatinoti benchmark kuti tinonzwa takaenda kutanzania takaenda kuuganda takaenda kurwanda tichida kuona kuti vakazvifambisa sei kuti vakwanise kunge vaine madzimai vakawanda muparamendi asi isu zvatakadzidza manje ndezvekuti isusu tiri kutaura nemapato emazvotongerwe enyika kuitira kuti pavanenge vaa kunoita makandidati kana kuti vanhu vachamiririra kungave kulocal government kungave kuparamendi vave vanokwanisa kuita chidimbu chidimbu yatinoti 50-50 nekuti nguva yacho yakwana ende pari zvino tiri kuti au nesadhaki vese vari kubvumirana kuti 50-50 saka tiri kuti kana tichiti riri bato rinofanirwa kungotoita makandidhesa aro ese kuti 50-50 tisati tatombobata masikisedhati takapiwa neconstitution nekuti isu tichiri vanhu vari kutanga kuti tinge tichiwanda tiri muparamendi zvinopeterei takataura zvakare nyaya yemakamitari pet kuratidza kuti inyaya dzinobata-bata mhuri kana tichitaura nyaya yekamitari pet totaura munhu womukadzi ari kumba munhu womukadzi ari kubasa mwana ari kuchikoro mwana ari pamba Saka nturi kuti nguva yacho yakwana nekuti mere mere nekuto lobha kwatinoti kuno chetera vakuru vanoita kuti kuwanike vakadzi madzimai vanomira pazviga zvekuti kuenda kuparlament pazviga zvekuti vaite makanzura taka tikuto gadzira satinongovhura nekuti tikubvura mutsva 12 takazorora iko zvino asi tichidzokera tiri kuti isu tiri kuenda kumapolitical parties kuti maCV amadzimai anofanirwa kuwanikwa ari 50-50 pa local authority maCV amadzimai anofanirwa ari 50-50 panyaya yekuti tiende kudare reparamani ndingati ndozviga zvimwe zvatakamakana nazvo pari zvino tichipinda kuti takuda kuenda ku 2018 election.
Mhm. Regai timbuku verengerai zviri kutaurwa nevanhu apa honorable. Tiri kuona Lucy Ndongwe Chikowero pano pa Facebook page yedu yeVOA Shona ari kuti our women vanonetsa nekuti tikavaisa havachadi mumwe ipapo. Mapoo head down akawandisa. Honai, it takes a woman to knock down another woman from the presidium. I'm so tired of talking women vana baba vechikadzi. We won't achieve the 50-50 isu tichiti tikaisa mumwe mukadzi togumirana totsvagirana museve. Saka ndozvimwe zviri kutaurwa nemadzimai izvozvi muri kuzviona here mumabasa amuri kuita nyaya iyoyi yekuti kana mumwe mudzimai aenda pachigaro madzimai haazotsigirana.
Tingangoti izvo hongu zvakaitika ine tiri kutoziva kuti vari kutaura zvipi vari kureva bato ripi asi tisingate zvedu kuti tingati tingachengeta godo rekuti zvakaitika paya tobva takanda mbereko nekuti tafirwa tobva tarasa handizvo isiri kuti nekuti sevanhukadzi tikangobata vanobva tasungwa namai tasungwa nevanhukadzi chisungo chinokwanisa kuti chisunungure munhu wose ingava nyika pangava pamba kungave kubhiketi madzimai ndiwo majority saka tikada kuti tinoti nekuti kwakazodai hongu tingati PhD sindrome yakanga iriko asi neruzivo nekukwatara kwandaita madzidiyo yediwa vanotidzidzisa vakaudza vanhu zvakawanda kuitira kuti vanhu vasave negodo kuti kana chigaro chichinge chatorwa namavhelas kumana ndechake asi tochimutsigira kuti achiwana tsigiro inoenda kumusoro kuti isusuwo tichimuke tichienda kumusoro ikoko.
Honorable, mombobata makadaro tine mumwe muteereri wedu anyora iye paFacebook page yeVOA Shona regai tiende kwaari PJ wovatora vanotarisa imoyo.
Yes, yawamukela kuhlelo.
Okay.
Ehe. Mainzwa nyaya iri mudariro iyi.
Ndanzwa andina hangu zvizhinji zvandanzwa zvekuti kwanzi murubunzanairo yanesipo
tiri kutaura nezvevanhukadzi vari mupolitics kana kuti pazvinzvimbo zveutungamiri kunyanya mupolitics kuti imimi munozvionawo okay. Sei imimi muri mumwe here wevatungamiri vezepipi ehe titsananguroye kuti zviri kufamba sei mubato renyu.
Mubato redu umu isu tinonyanya tungamidza mwari mberi. Takaona kuti vamwe vedu vakatungamira pakutsanga vanga vaine maitiro avaiita asi tinotenda nezvavakaita zvekuti vakatiudzirawo rusununguko rwematongerwo enyika. Isu chatiri kunyanyokoshesesa ndechekuti semadzimai nevamwe vedu tionze rusununguko rweupfumi mukati menyika yedu yeZimbabwe uye takaona kuti Zimbabwe inyika yakadiwa naMwari. Kana tikatarisa munyika dzedu dziri muAfrica umu ndoimwe yenyika ine zita rinenge rinoyera kuti dzimba dzemawe uye tikatarisazve zviwanikwa zvirimo zvizhinji zvese zvinongoda kuti isusu tisimbisane sevana veZimbabwe zvisinei nekuti riwe rudzi kana kuti riwe zerai
tisitarisai moyo ka tinotenda kuti tafara chaizvo kuti mapinda muchirongwa chedu asi nguva ndodzadyanana asi ndinokufara nekuti zvamauya nhasi zvinotarisira kuti mucharamba muchidzoka pachirongwa chedu chemadzimai
tozosangana svondo rinouya ngatibatei zvekare imwe nyaya.
Okay,
okay.
PJ, I think nguva yedu ndo ya jikanana. Saka honorable, tunokutenda hii honorable Mpariwa Gwanyanya uyezve nevamwe vese vangava nesu pane pachirongwa chedu MDC Chairperson for Women Mai Linette Karenye vambopinda muchirongwa nevamwe vakasiyana siyana PJ.
Yelo nozipho lalova uhlelo lalova ucingo lwakho vele ungenzi kuhle kodwa ke she went on to even contribute on Facebook streaming live making comments bependulana lo msuku Moyo Makenzi. Siyalibonga lonke kanyeke lo nkosikazi esinathi Valayeni national chairperson we National People's Party. Olivalelisayo ngupraxidus Jeremiah sithi sibeke itifayifanayo ngeviyelizayo.
I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying please join us again next week here on the Women's Roundtable, and don't forget we're live streaming.